ndichekutanga tinoda kutenda ndichitenda zvakare mhuri yezimbabwe zvakandomwa kuti ndive mutevedzeri wameya wecobe town council zvavanoita kana mapedza sarudzo zemakansela vanozoita panosangana makansela naleader welocal party nadeputy wake saka pane vakaiswawo mazita avo kunzi tinoda kuti vamirire deputy mayor ndakawanikuka zita rangu riripo tinozoenda kune anoti blind vote after manomination ndo pandakabva ndazokundawo ipapo
makatambira sei kukunda iko kuti tiona kuti mava muchangobva kusarudzwa kwekanzura
zvinofadza zvikuru zvikuru saukatondera kwatinobva kuti uri munyika isiri yako uyezve uri munyika inenge ine mamwe mabariya tisingakanganwi kutaura even nyaya yeganda chaiyo chaiyo kune vamwe vanenge vachishandisa ganda sebariya asi zvadaro wakunda kudaro unopembera nekuti zvine rukurudziro kunyanyanyanya vana vedu vari mumashure vari kutarisa vachionati pane munhu watinoziva vachicherechedza kwaakabva chinonyanyo ndifadza ndechekuti pakubudirira mukusarudzwa ikoko zvinopo vechidiki zvikurusa vanobva mubackground yakaita seyangu ungave uri munhu mutema kana kuti ungave uri even wechirungu asi uchibva kubackground dzinotarisirwa pasi kuti munhu wese kana munhu akaita seni asarudzwa kuti asvike muchinzvimbo chakadaro kuti chero munhu vekwaabva nezvaari anokwanisa kubudirirawo musarudzo yakadaro
totarisa iro basa rekuve mutevedzeri wameya iyi basa rinotarisirwa kuti munge muchishanda nenzira ipi
zvechokwadi chaizvo ndezviri kuti sarudzo ndangobva kuikunda ndangobva kuipinda saka tine matraining mazhinji anenge achida kutotanga iko zvino izvi kuti ndizivawo kuti ndinotarisirwa kuita sei asi zvandinoziva ndezvekuti pakaitika munharaunda yatigere mafunction anoconcerna council maofficial function vanotarisirawo kuona kuti meya aripo vanotarisira kuona kuti deputy meya aripo takamiririra tauni yose saka tinoofficiata pamaevents ose zvingave kuti tikutambira muiyeni anenge achibva kune dzimwe nzvimbo angave ari maofficial tinotarisirwawo kuti tinge tiripo takamiririra dunhu redu sameya nadeputy meya
ii basa ramunenge muchitarisirwa kuita yatingati pachirungu full time here kana kuti munoramba muchiita zvamuri kuita kwamuri kushanda iye zvino muchizongoti pamawana nguva muchinoita yanyu majuti adeputy mayor
deputy mayor post haisi full time kunyange hazvo paine maengagements akati one day ithink tinokupa nguva yekuti urongeke mameeting nemaengagements anenge arivo asi ndichipindura mubvunzo wenyu irinokutendera kuti urambe uchiita zvimwe zvaunoita uchikwanisa kuzoita basa iroro inini chinonyanyo ndibatsira ndiri muubati wemabhizimusi muno munyika yandigere saka handisi overly committed kubasa kwangu nenyaya yekuti tine vashandi vakati kuti vanotishandira saka ndine nguva yakasununguka kuti ndinge ndichiita basa rangu rekanzuru ndichibatazve ndiri pane chigaro changu chekuita deputy mayor
shoko ramungasiyira vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vanenge vachitarisirawo kuti vapinde kuteera tsoka dzenyu dzamafamba idzi ndezvipi zvamungavasiyira
chandinoda kukurudzira vana vezimbabwe kwese kwatiri kumatimana kwenyika kwatiri kuti munzvimbo yatinenge tasvika tatambirwa tigare tikwanise kugara zvakanaka nevavakidzani vedu tichitedzerawo mitemo tichibatsirana pamwe chete munharaunda imomomo tigare zvakanaka nevamwe uyezve tizvirevolve mumacommunities edu tinzwisise kuti chinoita kuti macommunity aende mberi chii tikadaro zvinotibatsira kuti vanhu vatagara navo ukada kuita kupinda mune chinzvimbo senge chinzvimbo chekuti wada kupinda mucouncil wada kupinda mugovernment vanomira newe nekuti vanenge vaona magarira aunoita mudunhu sekukura kwatakaita magarira atakaita takavakidzana vachiziva kuti uyu anobatsira uyu kana ndada chakati ndoenda kune munhu iyeye ndo zvatinokurudzira kuti ngatigare zvakanaka vana vezimbabwe sekurayirwa kwatakaita tichikura tirambe tichisumudza bhana yekuti kwatakabva tanaka tiine rudo.